Inini ndini Senator Chief Musarurwa, Mashonaland East Province, Zimbabwe, ndiri kuno kuKuwaiti. Maonero edu kuno kuKuwaiti kuvanasikana nyaya yegirl child haina kupimirira zvakanaka. Vana vedu vari kushandiswa sevamaslaves, semabhanditi chaiwo chaiwo. Vanhu vari kuno havana tsitsi yenyerudzi rwedu sevanhu vatema. Vachine pfungwa yemweya wetsvina chaiwo chaiwo, mazvionero angu inini, kuti kune vamwe vanhu vachiri kubata vamwe vanhu senhapwa. Vanasikana vedu kunoku havana rugare, vari kushanda vasingapiwe kana senti. Vachinzivo vakatoitwa zvekutotengwa yacho panike slave trade yaiitiswa kare kare yekutengeswa kwevanhu nemaBritish. Saka taona zvakakodzera isusu kuti vana vedu vange vari vanotambudzika variko kumusha. Zviri nani kuti unotambura uri pamusha pako uchidya nhoko dzezviranda uri munyika mako usingasafiswe, zvinotori nani. Saka takaona zvakakodzera isusu zvatakatafambira handizvo zvatakatosangana nazvo. Tiri mukati nebasa redu ratatafambira renyika, ndo patakatosangana ambasada vachichema zvikuru nenyaya yatatiri kuziva kuti kumusha uku yanga ichingotsviriridza asi isina maitiro. Ndokuchiona kuti kunoku kana zvakadaro zviri nani kuti vana vadzoke kumusha. Speaker of Parliament vakataura chirungu chose chakasimba chaizvo chekukonzinza hurumende yekuno kuKuwaiti, nekuti zvimwe zvezvimwe zvinenge zviri mumitemo yavo yekwakawanda-wanda. Munoziva kuti mutemo une tumwe tunhu turiniswa tumwe tune twakavanda-vanda twamunge musingazive nekuona. Saka speaker vakakurukura zvakadzama chaizvo chaizvo nehurumende yeKuwaiti kusvikira vatendera kuti vana vedu tidzokere navo kumusha. Nokuchigara pasi kuona kuti zvatingaite ndezvipi nekuziva mamiriro enyika yedu, kuti sapenzi mari dzinenge dzisiko, tikaona zvakakodzera kuti titsvage muvana vedu imomo makare nesu pachedu kuguma-guma kuona kuti patingawane kuti mari tiiwane kuti vana vaende kumusha ndepapi, kusvika tazoona tagara pasi tikati aiwa tine mwana wedu watinoziva kuti mwana iyeyi anobatsira kana zvichigoneka tikabata mwana chivhayo kuti tibatsire kuti tive nemari yekuti tiwane kuti vana vaende kumusha. Poshu wanzwa mashoko amamba ana kumbotora kana nguva yekuchimhanya kutsvaga mari iyoyo kuti vana vabhadharirwe matiketi vauye kumusha. Zvaazviri zvesamambo zvazvichindiremera kuti pandinosvika kumusha ndichiti ndasiya vana vari nhapwa. Kana dai iye zvino mava muri kundibvunza mubvunzo wekuti nhai mambo, makava muri kuKuwaiti, vana makavasiya kupinda handisina chekutaura, asi nhasi uno ndinodada kuti aiwa tikukwanisa kuti vana vedu vauye. Nekusiya taisa foundation yekuti wese mwana weZimbabwe anoda kudzokera kumusha ngaauye kumusha, tisikuonerana tiri pamwe chete tiriko ikoko.
Kam vachasimuka rini vasikana ava, uyezve muri kutarisira kuti hama dzavo dzinge dzakamirira here kuHarare? Zvii zvamungakurudzire kune vamwe vasikana vechidiki nyanya vakateerera panguva ino nemadzimai vangange vari kukwezvwa ivo kuti vaende ikoko kunoshanda kuKuwaiti sevasikana vebasa?
Chikuru chandinokurudzira ndechekuti kana kuri kwekuti uri mwanasikana shuwa, chikuru ifundo, hatidzidzei. Ndo chikuru chandinonyanya kukurudzira kuvanasikana. Uye usangoti chawanzwa kuti pakati pane basa, enda kuhurumende yako unobvunza. Ndo basa respeciali kana muchibuda kuno kunze uko kuforeign affairs, kuministry yedu yeforeign affairs iri kuenda ikoko kumunobvunzisisa kuti kubasa kwatiri kuenda ukoko kwakamira sei. Maconditions enyika iwayaya mopiwa mablessings, kwete kungosumuka nengoti wangowana visa woti wakuenda kubasa. Nekuti kunoguma zvionera ndazviita imina kana haisi nzvimbo yekuti unoti uri kuuya kuzoshanda. Haasi maZimbabwezi ega, dai kuri kwekuti maZimbabwezi ega, asi nyika zhinji dziri kuchema nenyaya yenzvimbo inei, mabatirwo anoitwa vanasikana kana kuti vashandi. Saka huridziro yangu huru ndeyekuti usati watanga kuti wakuenda kubasa racho, ziva pauri kuenda kunoshanda. ziva munhu wacho wauri kuenda kunoita kunoshandira ibasa reforeign affairs rekunge vachiperepeta kuziva nekuti tine hukama nenyika yedzozvo tine tiine hukama hwatinenge tiinahwo humwe hunotisunganidza kuti tinge tiri pamwe chete asi hazvirevi kuti paukama ihwohwo vanobva vakuitirai zvese zvamunee muchitarisira imimi ipapo ndo pavanenge vachitokutorerai humwe udzvanyiriri hwavanenge vachikuitirai saka huruzivo yangu huru ndeyekuti ndapota zvangu vanasikana ndapota musati maenda kwama kuda kuenda kunoshanda zvikuru sei nyika dziri kure sekunoku ukukuka uku tangai mambonyatsoongorora kuona kuti kwatiri kuenda ukukuku ndinonogara upenyu hwakaita sei uye kungoti shamwari waona shamwari yati aiwa kunoku kwakanaka vana vedu vazhinji vavamwe vacho vaakuita zvinhu zveuori zvechitsuru saka iye ndiye anenge achipiwa mari idzodzo iwewe unenge wanhapwa hauna kana kukombinena kwaunogona kuita nekuti unenge uchitotaurirwa pachena kuti iwe ndakakutenga ndakakubhadhara iwe zvinhu zvinorwadza sei kuti watengeswa nehama yako saka chikurudziro changu chikuru ndechekuti musati masumuka ferefetai batanai nehurumende muchinzwa kuti nyika iyi yakamira zvakati nyika iyi yakamira zvakati zvinoita kuti kana wauyawo kunoku ugotiwo chokwadi chokwadi wakanga waenda kunosenza kwete paspoti unotsikotorerwa unotsikotorerwa zvese unonzi idya nembwa upenyu ihwohwo kuti unganziwe idya nembwa ndiona kuti chiri chinhu chakanaka
vanenge vane hama dzavo dzavasiri kuziva kuti dziri kupi asi vachiziva kuti dziri ikoko kuKuwait pane nhamba here dzavanokwanisa kufona
nhamba dzavanokwanisa kufona kana vachinge vari vekuti vane hama dzavo vari kuziva kuti vana vavo havapo nhamba dzatiri kukupai pana apapa idzi dzinoti plus 9652562 1517 ndodzokorora futi plus 9652562 1517 vanenge vachitaura nakansela wedu anomiririra hurumende kuno anonzi deputy head of mission Francis Ngwenya ndo vari kuembassy of the Republic of Zimbabwe nobva nhamba dzavo dzinotiro 9656596531 0 ndodzokorora futi 9656596531 0 kansela deputy head of mission Francis Ngwenya ndavabatisise nhamba idzodzo vafone vana vedu vese iko zvinezvi zvine mutinhimira wataita kuno kukuku kuti tidzore vana vana hama vakafonera kuna ambasada vana ivavo vasatye kana kutotiza nekuti vazhinji vacho vari kutoita zvekutotiza havasi kutenderwa kana kubuda kana pai unenge wakatovharirwa mumba saka vari kutovese ivavo vatiri kuuya navo 32 vakatoita zvekutiza hapana akati haachada basa nekuti unenge uchitonzi unofanira kunge uchishanda sekushanda ende mashandiro acho ari akaomarara zvikuru mumwe musikana tainzwa achitaura kuti imba yacho inenge ine about 15 rooms anorara kana kuma3-4 kuchishanda haungavi upenyu hwakanaka saka zvakanaka kuti vabate nhamba idzodzo vabereki vafone vana vedu vadzoke titambure tiinavo kumamisha kwedu ikokoko tichionana tiri kwekoko zvakanaka zvikuru nhamo yemumusha mako iri nani hakuna guva randakaona rakambonzi nzara yatoichiti tafanayo nzara guva nyoro ratakanzwa renzara hatitamburei tiri kumusha kwedu ikoko zviri nani todyidzanawo nevanodawo kushandawo nesu zvakanakawo kuvana vedu ivava toshandawo nenzira dzakanaka.